Kunyanga hako mnandari manje minano wa shuma wawaya kuzuonekana ni mufi watawara pagungano iri wapa norondo ya kasimba ya mufi wachita kasa basa guru pa kurira sumu nguko uye ayamu na anerudo achita kusimu zira weru jinji watawara waka mirira muri wake nisikova wati baba wachinga duwe wawe mfundisi asiwa duwe waka enda kuondo nekuda kukuona kutizwai zizi suamu muri mavo nekukereke andi sosa itika sezo pangu wa iyoyo wanu watemaga izimiru wanu wachena
iwe na njemoba wa munya kuba zalibati uguti kupirwa njani
sezo aile akadziza kufakuwa bereki wake kuti vanhu vanogara sana murudo nekutaura chokwadi nguva dzose ndizvo zvinhu zvaive zvakakosha muupenyu hwake ndichakumbira kuti unhu iwowo hwekutaura chokwadi nekugarisana zvakanaka nevamwe vanhu zvisave zvinopera kumhuri yedu yekwadhure
hanzvadzi yemudzimai wavadhure valizo maposa vaudza ruzhinji kuti imwe hanzvadzi yavo yakaroorwa navasitepa ngomo vakambove mumwe vevakuru vakuru vebato remdc uye vasetsa vakawanda pavati zvisinei nekuti vadhure navankomo vaiva mumapato ezvematongerwo enyika yemakara asionani vaviri ava vaiwirirana vamaposa vati vanotenda hurumende nekupa mukwasha woruremekedzo rwegamba renyika.
He did not declare him, but his actions and character declared him.
Haanasvika zvekunzi uri gamba asi zvito zvake neunhu ndizvo zvaita kuti apiwe ruremekedzo urwu. Ndakamirira vekwamaposa pamwe nehazvanzi yangu ndinoti mwari vakomborere vanhu vose ava kubva kumativi akasiyana-siyana enyika.
Mutevedzeri wameya weguta reulawayo vaedwin njovu vebato rinopikisa recitizens coalition for change vati vadhure munhu aive nechido chekuti muulawayo muve nebudiriro.
Vaigona kutaura naye zvisinei kuti iye anga ari kuboka ripi weuri kuboka ripi munhu waisvikira vaari totaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvokuvaka nyika kuvaka dhorobho reulawayo.
Kunyange havo vasina kumbove nechinzvimbo muchikwata chenhabvu chehighlanders vadhure vaive mutsigiri mukuru wacho. Nhengo yebhodhi rehighlanders vaelkana dhure vati chikwata chavo charasikirwa zvikuru nekuti vadhure vaive demhe reruzivo kunyanya munyaya dzekuti chikwata ichi chiite mari. Nhengo yezanu pf uye vaimbove mumiriri wevhungu mudare reparamende vaomega svanda avo vakambovewo nhengo yebhodhi rehighlanders pamwe nebhodhi rezifa vaudza studio 7 kuti vadhure vaipa dzidziso yakakosha mune zvematongerwo enyika pamwe nemuutungamiri hwenhabvu.
Ini ndikangoti highlanders yanga iriponamba pachina takadai kurasikirwa kwataitwa nababa china handizivi kuti chaita sekuhighlanders but chakanaka ndechekuti baba china vakatirana vanhu vakawanda vakapa dzidziso kuvatungamiri vehighlanders.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa munational railways of zimbabwe amai aina dhure kaguru vati sekambani varasikirwa zvikuru sezvo vadhure vaive nhengo yebhodhi ravo. Kusarudzwa kwakaitwa vadhure kupinda mubhodhi renrz mugore ra2022 kwakakonzera mutauro wakawanda vamwe vachiti izvi zvairatidza pachena tsika yehurumende inotungamirwa nebato rezanu pf yekuramba ichipa mabasa akakosha kuharidzofanzirofa. Vamasha muzamindo mumwe mugari wemuvulawayo vati vadhure ndomumwe wevashoma vanga vasara vane nhoroondo yakajeka yekuve murwi wehondo yerusununguko ane mutsindo kunyange zvavakarwira zvisiri kuzadzikiswa.
Wakawanaka ichokwadi asi chinongozobuda pachina ndicho chekuti nyika yavasiya handiyoba nyika yavakarwira vasiya vanhu vachitambura vanhu vari munzara.
Vadhure avo vakashaya musi wechina muvulawayo mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheitsvo vakambove mukuru wezimbabwe defense industries kwemakore makumi maviri nemaviri uye vakambovewo gurukota rezvevarwi vehondo yerusununguko. Vasiya mudzimai amai nomatemba dhure vana pamwe nevazukuru vane chitsama. Mufi anotarisirwa kuvigwa nemusi wechitatu kunational heroes aka muharare. Ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.